manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamafufu 22 2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tavimbisa nyika kuti isusu tichange tichidefenda vabereki vedu, especially kana vechidiki veZNBF vatanga tsika dzavo dzatinoziva dzenyerishonga.
Vechidiki veMDCT vanoti havasi kuzoregedza ZANU-PF ichibira sarudzo dzegore rinouya uye kushungurudza vanhu. Judiciary Services Commission yopeta chirongwa chekubvunzurudza vanhu vari kuda kutora basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende kutsiva vaJohannes Tomana vakadzingwa basa nenyaya dzeuori.
Kunamata against violence maelection kuda zvakare matiketi kuzauti saka tikunamata nenyaya idzodzo kuti tinongaparege kuva nenyaya dzinotaura zvekuridza nezvekuita sei.
Vamwe vemachechi vari pasi peZimbabwe Prayer Network votanga munamato nekutsanya kwemazuva 40 vachinamatira sarudzo dzisina mhirizhonga dzemuna 2018. Vechidiki veZANU-PF votanga zvenyaya yekutora mapurazi nechisimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Boka revechidiki reMDC netungamirwa navamogenitsvangirai rinoti harisi kuzopeta maoko aro kana vatsigiri vebato ravo vakaitirwa zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Utungamiri hweboka revechidiki muMDCT waita musangano pamuzinda webato iri paHarvest House pawabuda nechisungo chekuti bato ravo ridzivirire vatsigiri varo kumhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu, mutungamiriri weMDCT Youth Assembly vaHappymeal Chidziva vati vachatora matanho akasimbarara kana paine nhengo dzavo dzinenge dzarohwa kana kushungurudzwa nebato riri kutonga reZANU-PF pamberi pesarudzo.
Zvakadarozvo sevechidiki tavimbisa nyika kuti isusu tichange tichidefenda vabereki vedu, especially kana vechidiki veZANU-PF vatanga tsika dzavo dzatinoziva dzemhirizhonga. Tataura zvakare kuti isu hatichazova mavictims of rigged election zvakare, nekuti tauya nemaprocesses akawanda hatichange tichishandisa kuti tikwanise kukurira nyaya idzodzo.
Danho ratorwa neboka revechidiki muMDCT iri rinouya mushure mekunge vanhu vanodarika 200 vachinzi vakaurayiwa musarudzo dzemuna 2008 mumhirizhonga yainzi yaive nechekuita nezvematongerwo enyika. Zvichakadai vachidziva avo vanoti havasi kuzobva panzvimbo dzichange dzichivhoterwa kusvika zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa. Vati sachigaro wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission amairita Makarau vanofanira kusiya basa sarudzo dzisati dzaitwa vachiti maoko avo akatakura mikwende yakawanda.
Zvakare izvo takurudzira mukuru weZeki vanova amairita Makarau kuti nenyaya yavo yekuti vanodouble out vari judiciary voita kuZeki election process dzoda munhu ari serious uye hasina zvimwe zvakamubata.
Hatina kukwanisa kutaura namai Makarau kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Zvichakadai vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reDiaspora Vote muzvare Johana Mamombe vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kumusha zvizonyoresa kuvhota musarudzo dzegore rinouya, sezvo ZEC ichiita ikwanise kuita kuti vari kunze kwenyika vavhote vari kunze kwavari.
Vangave vechidiki, vangave vechikuru, tiri kukumbira kuti vadzoke kuzovhota.
Zvichakadai, MDCT yaburitsa mashoko ekukurudzira sangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti ritore matanho akasimba ekuona kuti sarudzo dzegore rinouya dzaitwa zviri pachena senzira yekuzadzisa zvakatarwa nesangano iri kuti ndizvo zvinofanirwa kuteverwa nenyika dziri muSADC kana dzichiita sarudzo, kana kuti SADC Principles and Guidelines Governing Democratic Elections. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzesangano reprayer network Zimbabwe nezuro dzakatanga urongwa hwemazuva makumi mana hwekutsanya pamwe nekunamatira sarudzo dzegore rinouya kuti dziitwe murunyararo rusina mhirizhonga uye kuti mapato achakwikwidza musarudzo idzi asarudze vanhu vanotya Mwari muzvinzvimbo. Sachigaro wesangano iri vakuda kwashe makuwe vanoti nezvikonzero zvekuti mhirizhonga inonyanyokonzerwa nevemapato ezvematongerwo enyika, vachaedzana pose pavanogona kuti vashande nemapato ose ezvematongerwo enyika anosanganisira makuru akaita seZANU PF neMDC. Sangano reprayer network Zimbabwe rakaumbwa muna 2010 nemakereke akasiyana-siyana kuitira kunamatira nyika kuti ibve mumatambudziko mairi. Vamakuwe vanoti vanhu vachange vachinamata kubva mangwanani kusvika nenguva dza4 dzemasikati uye vanenge vasingadyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Nemamembers ari across the nation tinovhura maWhatsApp group ekuti tinenge tichiparana maupdate ekuti minamato yedu inofamba sei. Saka tinenge tichitora takazvinyima tisingadyi kana kunwa zuva rese kusvikira tabhureka. Saka tinowanza pazuva vamakupeni tichingomuka tidye chinhu kusvikira na4 tinenge tichitsanya tisingadye tichipera tichinamata. Namatira maissues akasiyana-siyana anenge achiiswa pamagurupu.
Chii chikuru chamuri kunamatira gore rino?
Chatiri kunyanya kubata tiri kunamatira maelections a2018. Chimwe chizvinhu chatakanzwisisa sekuti inokuti maelections afambe zvakanaka zvinoda kupindira kwaMwari. Tiri kunamata against violence maelections. Zvinhu zvechipiri, hatisi kuda zvakare madistricted results. Saka tiri kunamata nenyaya idzodzo dzokuti inongaparege kuva nenyaya dzinotaura zvekuridza nezvekuita sei.
Tinoona kuti vanenge vari musarudzo ndeve mapato ezvematongerwo enyika. Muri kushanda navo here kuti vanzwisise nyaya yemhirizhonga iyi?
Iko zvino tinofara nokuda kwokuti pane urongwa hwecoalition especially hwemafostern party. Saka havanoungana coalition iyo ndinoziziaraisa inoungana kazhinji zhinji seprayer network Zimbabwe tinopiwawo mukana. Saka ipapo tinowanawo mukana wokutaura kuti no, isusu from the vision point of view hatisi kuda zvachose political violence. Tinovakurudzira kazhinji kuti kana vachiisa makandidheti ngavaise makandidheti anoziva Mwari uye makandidheti anotya Mwari.
Vanga vari sachigaro weprayer network Zimbabwe vakuda kwashe makuwe vari parunare muHarare neStudio 7. Vaive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvuva Simon Muzenda, amai Maud Muzenda, vanonzi vashaya nhasi. Amai Muzenda avainge vari mukoti vasiya vana vanomwe. VaSimon Muzenda kana kuti Dr. Muzee vakashaya muna 2003 kuchipatara cheparirenyatwa uye vakaradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wando weStudio 7 abata vaVitalis Muzenda vanove mwana waamai Muzenda.
Mai vakambenge vaenda about 3 months ago kunogadzikwa manevi kuSouth Africa. Then pavakadzoka maunzi acho didn't heal quite well. Eventually akazohila zvavo but havana kuzonyatsopika.
Zvaitikira kupi?
Avenue Clinic. Around 2:15 somewhere around there. Yeah, vazorora.
Vanga vari vaVitalis Muzenda, mwana wavamushakabvu vaSimon Muzenda naamai Maud Muzenda vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo kumapurazi ekuchinoi. Mushure mekunge vechidiki vebato rezano PF vatora purazi remumwe muchena vaBruce Douglas kuLions Den. Vechidiki ava vatovaka zvitangwena vamwe vacho vakadzimba. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vachena vakatorerwa mapurazi munyika vachishanda nesangano reAfriForum vazivisa kuti vaizoenda kumatare edzimhosva uye kuSADC kuti vamanikidze mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo kuti vavape mari yemuripo pamapurazi avakatorerwa uye kumisa tsika yekutanga kutora mapurazi nechisimba. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki avanonzi vakatora nzvimbo yakakura mahekitea makumi mashanu svondo rapera uye kusvika pari zvino vachiri kugovana nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti hapana kwavachaenda. Studio 7 payasvika panzvimbo iyi nhasi vamwe vanhu vanga vari mubishi kuvaka zvimatumba zvavo vachiti vakamirira mepu kubva kukanzuru. Amai Shamiso Nyakabeza, mumwe wevanhu vanga vachivaka katumba kavo vaine mwana kumusana. Amai Nyakabeza vanoti kunyange vasina mari yekuvaka pari zvino vane chivimbo chekuti vachawana mari yekuvaka imba yavo panzvimbo yavakapiwa nemugovera. Amai Nyakabeza vanoti vakanzi vabhadhare mari inosvika mazana matatu emadhora kuti vatange kuvaka.
Mari yekuvaka toiwana. Yekuvaka toiwana hedu. Vaingondakawa vachikwai pamwe ma300.
Mumwe mukuru wechidiki mubato rezano PF Shailo Kutembelani anoti vakafunga zvekutora nzvimbo iyi nekuti vaDouglas vainge varamba nenzvimbo iyi apo vakakumbirwa nekanzuru.
Bruce harisi rake, harisi speaking. Rangonzi Lions Den Farm rakapiwa nehurumende. Saka mayuta ari kuda pokugara. Yakanzi vatichekera akaramba.
Asi vamwe vagari vemuLions Den vakaita savaSamuel Sande vanoti zviri kuitwa nenhengo dzebato rezanu PF mucherechedzo kuti munyika mutevedzerwi mutemo sezvo nzvimbo yavakatora iri yemunhu zviri pamutemo.
Ini nhau nokuti macriminals because vazvinhu zvavanoziva kuti iprivate property.
Mumwe mugari wemuLions Den asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzorohwa anoti zviri kuitika zvinoratidza kuti hurumende yatadza kupa vanhu pekugara mumadhorobha makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga kuzere.
Hurumende yedu kubva 1980 yatadza kuprovhaidha accommodation ichiri kungoshandisa the colonial era system. A person must acquire, people must go to reserve. Of which is true, believe kuti nyaya embi because so far katwita ma raw migration ekutoti vanhu vakuya mupi mutown handiti saka mutown nevana vari kuberekwa nevanhu vari kuuya population ramba ichiwanda.
VaDouglas vanoti nzvimbo yatorwa iyi harisi purazi asi nzvimbo yemudhorobha ine mapepa zviri pamutemo. VaDouglas vanoti vari kutaurirana nekanzuru kuti vaone kuti vangaite sei kupedza dambudziko riripo. Vechidiki vezanu PF vari kufamba mumadhorobha akawanda vachitora nzvimbo dzekuvakira dzimba nechisimba. Izvi zvinonzi zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo dzegore rinouya zviri kupa kuti mapurisa angopeta maoko achivasiya vachiita madiro aJorgina. Muchinoi vamwe vakatora nzvimbo yekuvakira mupurazi ravasuwanapu riri pedyo neguta mumugwagwa unoenda kuchegutu. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndini Arthur Chigoriwa.
Kubvunzurudzwa kweavo vanoda basa rekuita muchuchisi mukuru wenyika kwapera nhasi mangwanani apo vanhu vose vapiwa mukana wekutsanangura kuti sei vachikodzera kupiwa basa iri. VeJudiciary Services Commission ndo vanga vachibvunzurudza vanhu ava muHarare uye anenge abudirira achapiwa basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana ava vakadzingwa basa vachipomerwa mhosva dzinosanganisira dzeuori. VaRay Goba ava vakafanobata basa iri vanonzi vakanetsekana zvikuru kutsanangura nyaya yekuwanikwa vaine mhosva kuNamibia kwavakamboshanda. VaCharles Chinyama ava vari kudawo basa iri vanonzi vakanetsekawo pakutsanangura kuti basa iri vangariita zvakanaka here sezvo vakambowanikwa vaine mhosva dzekusamirira vanhu zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaiitwa naTononoka Wande weStudio 7 namuzvare Belinda Chinovava veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Musection 258 of the Constitution, ne 259 dono muno establisha post ya prosecutor general. So a prosecutor general vanotanofana kunga ari munhu ari independent, asiri subject to the direction and control of anyone. Ano exercise basa rake asina ye favor, prejudice, bias or impartiality. Saka ndoma traits anodikana for prosecutor general iwa.
Makazviona sei pa sessions akaitwa nezuro.
Nezuro vanga vachingoita ma interviews evanhu vakaiswa pa shortlist and takaona kuti process yacho na yanga iri open to the public. Hapana munhu anesikana kupinda kuti aone zvake kuti zvachifamba sei imomo. Saka vakaita zvavanofanira kuita in terms of the constitution ndo zvavakaita.
Saka zvese zvirikuitwa hazvo nenzira yakanaka.
Saka iko zvino vanofanira kuzotumira pane vaka interviewa vese nezuro vanofanira kuzoshortlista posara master 3 ndozoendeswa kuna president with president vagochuza pa 3 vacho vanenge vabudirira vava kuti ndiana chazoita prosecutor general.
Vanhu vese vakatoitwa interview?
Vese vakaitwa interview nezuro vanga vari pa list yanga yakambosendwa nejudicial services commission iye pangozosara kuti president vagochuza pane 3 vava and then once vadaro prosecutor general anenge asarudzwa anoita prosecutor general for 6 years. After 6 years inogona renewa for one more term and then anofana kuzoita step down after that.
Pakupera kwaita interview apa nyaya yacho yaenda papi?
Iko zvino zvakuti zvasara kuti judicial services commission nezuro yanga iri chiinterview vanhu igare pasi yagara pasi yobva ya prepare list yevanhu 3 then president dova no choose from the 3 vachona kuti ndiana anokwanisa kuita iye prosecutor general.
So kuona kwenyu imimi munofunga kuti vatatu vachabuda panda vapi?
Ndingakwanisa kutaura because handina kuona ese vakazopedza manheru nheru ndatodzokera kumba. Handingakwanisa kutaura kuti ndiana anokwanisa kubudirira.
Zvichatora nguva yakadini?
Unfortunately manje bumbiro redu haripe ma timelines ekuti vanofanira kuti within time yakadai so votoendesa but ndo sekona kwangu ndofunga zvinhu zvekuti vadawo kurumidza kuti zviite saka ndifungakuti zvichatora nguva yakareba.
Vanga vari muzvare Belinda Chinovava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mirizhonga yakawedzera kumaruva ari pakati peKenya mukutanga kwegore rino muchine mekunge vafudzi vaenda kunofudzira zviuru nezviuru zvemombe, makwai nembudzi munzvimbo dzevanhuwo zvavo, izvo zvakakonzera kurwisana kwauraisa vanhu nezvipfuwo. Apo kusanaya kwemvura kuri kuenderera mberi hazvina kubatsira apo vamwe vezvematongerwo enyika vakakurudzira vanhu kufudzira zvipfuwo zvavo chero pane rufuro nemvura. Vanamuzvina bhizimusi vekwaMutare vane urongwa hwekuwandudza yaimboye nhandare yendege yemauto yeGrand Reef Air Base kuManicaland kuti ive yemhando yepamusoro ichabatsira kusimudzira mabasa avo. Mutoro wedu wenhauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vari kuda kuti nhandare ivandudzwe vanosanganisira vakuru vemabhizinesi kubva kumasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC, Confederation of Zimbabwe Industries ZCI neAffirmative Action Group AAG. Vakuru ava vanoti nhandare yeGrand Reef Air Base ishandiswe senhandare yendege hombe dzinoshandiswa nevashanyi kukutakurisa zvirimwa nezvimwe kuitira kuti mabasa avo ave nyore pane kuramba vachishandisa migwagwa nenjanji izvo vanoti zvinononoka. Nhengo yeZNCC vaJoseph Sananga vanoti nhandare iyi ikavandudzwa zvinovabatsira kusimudzira nyaya dzemabhizinesi.
Zvirimwa zvedu izvi zvinonga zvava kudhura, zvino zvikadhura hazvichaiti kompetitivhi kumari dziri mhiri uko kwemakungwa kwatoda kutiendese. Tikangozvitora pamunda tobva takasika kuona airport yedu padhuze zvapedza kugiredwa zvikachipa, wanoramba wachitenga ngekuti munhu wese anoda kutenga kune zvinhu zvakanga zvakachipa.
Vasananga vanoti kunze kwekurerutsira varimi pane zvekufambisa nhandare iyi ikabvumirwa kuti ivakwe nehurumende zvinopa kuti vagari kunyanya vechidiki vawane mabasa. Vaclive Chinwanda ndivo manager wehotera huru muguta remutare ye Holiday Inn uye inhengo ye Hospitality Association of Zimbabwe HAZ. Vachinwanda vanotsigira hurongwa hwekuendesa chichemo kuhurumende chekuti pave nenhandare yendege hombe sezvo vachiti inosimudzira mabasa avo kunyanya panyaya dzevashanyi.
Munhu ari kubva kuEngland semufananidzo haakwanise kuuya kwamutare asina kudarika nekune dzimwe nzvimbo. Zvinoita kuti kuuya kwamutare kunge chiri chinhu chakaoma sitereke, asi kumunhu ari kufamba kuti auye kuzosasana kana kuti auye kuzoita zvebhizimusi, nguva chinhu chakakosha.
Mutevedzeri wemutungamiriri weCZI Varichadi Chivandere vanoti dunhu reManicaland rinosungirwa kunge riine nhandare yendege huru nekuda kwezviwanikwa uye zvirimwa zviriko pamwe chete nenzvimbo dzekushanyira dzakafararira.
Manicaland ndiyo province muZimbabwe muno ine maresources anobva kumining, kuagriculture netourism attractions. Saka tiri kutarisa kuti tikaisa airport. Airport inounza etinoti muchirungu ma spin-off effects, ma economic multipliers. Anowa iwo anoti vanhu wedu Manicaland muno waone mabasa, mari ibve kune dzimwe nyika.
Vafungai chairuka inhengo yeAAG vanoti kuvapo kwenhandare hombe kuchazovandudza zvakawanda kuvarimi nevashanyi nevemahotera.
Uye zvinobatsira zvakare tikatarisa migwagwa yedu, tsaona dzaitikamu dzakawandisa, asi kwanga uchifamba nechemudenga tsaona ishoma. Saka kufamba kunenge kwakanaka kana tichienzanisa kunambu wandu hwanhu vari kutsakatika mumigwagwa. Uyezve kunyange nekudhura kufamba nemugwagwa kunodhura, asi kufamba nechemudenga kunenge kuri nyore. Uyezve kunosvika kubasa rimene muchida kuita nenguva. Kunosimudzira zvakare kuti mari iwanikwe munyika.
Manicaland ine nzvimbo dzekushanyira dzakawanda dzinosanganisira makomo ekuinyangani, kunyanga, kubvumba, chimanimani, Hot Springs, Chirinda Forest nedzimwe. Dunhu iri rine zviwanikwa zvakare zvezvicherwa zvakakosha zvakaita segoridhe, mangoda, ukuwo kuzvirimwa zvakasiyana-siyana, maruva uye nemiti yemapuranga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu mumasvingo ari kunyunyuta zvikuru nekushungurudzwa kwaanoti kwakaitwa rimwe gweta nezuro nemapurisa paroadblock yainge iri mumugwagwa wechaka kumasvingo kwakare. Magweta aya ari kushorawo mapurisa achiti ari kuramba achienderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sangano remagweta remasvingo Lawyers Association kana kuti MLA nhasi rasvoropodza mapurisa nekurova kwaakaita imwe nhengo yesangano ravo Muzvare Lucy Chivasa. Vachitaura neStudio 7 nhasi, Muzvare Chivasa vati vakamhangana nyaya yekumapurisa emasvingo Central.
Zvakaitika ndezvekuti tantripa roadblock yepamashops epachaka. Vamapurisa aiva paroadblock patime dzekuma10 manheru ipapo vatora mukomana idriver kombi yaienda kusouth Africa, vakamusunga vakamisa maoko kumashure. Ivo maallegations avo ndekuti driver yakavarova, but from vanhu vanga vari ipapo tichiona zvaiitika paroadblock hapana akanga arohwa, asi ivo ndo vakatorova driver yeye vakamusunga vakamisa maoko kumashure. Then another passenger came out of the kombi achida kutongoona kuti chii chiri kuitika, vakamurova futi. Saka inini ndakabva ndazobuda ipapo ndichienda kuda kunonzwisisa chinangwa changu changa chiri chekubatsira munhu wavairova, because as a human rights lawyer ndaona kuti zvavaiita zvanga zvisingandiitiri. Ndo that's when they started kundisa light mumaziso retochi yavaishandisa vachindibayibayi vachida kutondirovawo, vachiti also tinotokurovawo because hautiudzi zvekuita. Munin'ina wangu andaive naye aona kuti papatorwa vanhu 2 ini ndawo echitiri ndivatanga kutora video ndobva vamurova wo futi pavakatanga kumurova ndopavabva kutora mafoni edu vakaaputsa. Then there's another man as well, and this now can't identify. Akabva zobuda mukombi achivabvunza and ndobva arowa futi iyeye. So at that particular roadblock, within a space of 30 minutes pakarowa vanhu 5 nemapurisa angari paroadblock ipapo.
Zvinonzi nyaya dzekuti mapurisa anorova vanhu vachivasungurudza kunyanya pamigwagwa dzawandisa, asi zvinonzi hapana matonho ari kutorwa nevakuru vavo. Mutauriri wemapurisa muMasvingo, Inspector Charity Mazula, vakaramba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tangatiri kutarisa dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga. Regai timboenda kuvatsigiri vedu veStudio 7 WhatsApp tinzwe kuti vari kuti chii, uye kuti avo vanga vari paFacebook page yedu yeVOA Shona vanga vari kuti chii pamusoro pedambudziko iri.
Ini ndinonzi Kane Mushauri, ndiri kuKadoma. Nyaya dzemari mumabhanga dziri kunditinetsei kuti netsa zvikuru. Unowana vanhu vachiswera zuva rese vakamira pamabhanga chembere. Vanenge vabva kure vakangomirira, hapana chinenge chiripo. Mari inongouya kudai ngokuwanikwa nevanhu vashoma-shoma, yemva yanzi mari yapera. Saka zvinonyaya kutinetsei kune vanhu vanenge vafamba vachibva kunzvimbo dziri kure kuti vodzokera nei, vamwe vanenge vasina dzihama mumataundi imomo. Unowana zvino vanhu vachishupika vachiswera vakagara pamabhanga pasina chiri kubuda. Kurarama kwacho kuri kutotinetsei. Vanenge vauya nezvinhu zvavo zvavanenge vachida kuti vatengese, hapana mari yachona. Kusaka kuti munhu ukwanisi kunge uchikwira bhazi kana kuti kombi uchipa munhu chibage hazvikwanisiki, asi ndokwazvinenge zvaakuda kuti zviende ikoko nokuda kwokuti mari yachona mumabhanga hamuna. Ikange yauya inowanikwa nevanhu vashoma-shoma, mari yomva yanzi yapera. Chimwe chirinyaya kukonzera ndechekuti izvo vanenge vaine mashopu aya vanomubata mari havachakwanisi kunge vachida kuti vanobhenga mari idzodzo nokuda kwokuti kana vaakuida mari iyo vanoishayi. Nyaya dzokutengesa mari dzatotanga zvakare, iyo US dollar yachona kuti utoiwana. Vanenge vanayo vaya vakutengesa pa$100 unongochiwana kuma$8 kuma$10 pamusoro. Saka zvinhu zvaakutinetsei izvozvo nekuda kwokuti yaakuramba yakabatwa nevanenge vanayo.
Kana musati mafarira Facebook page redu reVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Mochirongwa chethe connection nasi tiri kutaura nevechidiki nekutarwa kwezuva rekuberekwa kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti rive zororo kana kuti public holiday. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni ntungamiri nkomo.
Munhau dzemitambo. Castle Laga Premier Soccer League yazivisa nhasi kuti mutambo wakatarisirwa newakawanda pakati peDynamo Snakeps United uchatambwa nemusi wesvondo kunhandare yeRufaro muHarare. Zvichakadaro, mutambi weOrlando Pirates achitambira chikwata cheZimbabwe Warriors Tendai Ndoro anonzi ave kuenda kunotambira chikwata cheAl Faisaly chekuSaudi Arabia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDCT vanoti havasi kuzoregedza ZANU-PF ichibira sarudzo dzegore rinouya uye kushungurudza veruzhinji. Judiciary Services Commission yopeta chirongwa chekubvunzurudza vanhu vari kuda kutora basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende kutsiva vaJohannes Tomana vakadzingwa nenyaya dzehuori. Vamwe vemachechi ari pasi peZimbabwe Prayer Network votanga munamato nekutsanya kwemazuva makumi mana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Praxidis Jeremiah.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 22 ngokwakazi 2017 ngo Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo, kodwa ama conditions ona lawo angiwazi, angiwanikwanga ngene airport, awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe, and in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday, but sokusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday.
Umkhokeli webandla liphakathi kokubunjwa ele Zimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswa phambi komthethwandaba.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhethelele elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berechwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi, but sizadifenda kuphela.
Abasakhulayo bebandla le-MTCT bakhala ngezenzo zamadodana kamongameli Mugabe uChatunga loRobert Jr. abathi bachaphaza imali yelizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Umongameli Ian Khamawele Botswana usetshiya isikhundla sokuba ngumongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphakathi kokubunjwa ele Zimbabwe Economic Freedom Fighters, umnumzana Innocent Ndivali, obotshwe ngolwesihlanu umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje. Umnumzana Ndivali ubotshwe ngemva kokuhlangana lentatheli zindaba ePress Club kobulawayo, njalo wethiswa icala lokwephula imigoqo yevisa yakhe. Umtshutshisi uthi njengomuntu olepasipoti yaseBhilithane njalo obeyisethekeli, uNdivali ubengamelanga aqhube ezombusasoye elizweni. Ulele esitokisini ngolwesihlanu wazomiswa emthethwandaba ngomgqibelo. Izolo lalamhla amagqwetha akhe abezama ukuthi umthethwandaba ulahle leli cala. Umanji umtshele ukuthi kumele aphenduke emthethwandaba ngolwesine lapho ukuzaqala ukuthethwa icala lakhe. UNdivali uxoxele ontungameli Nkomo weStudio 7 wachasisa okuningi ngodaba lwakhe.
Ayisikho ukuthi kumbe nga-organize abantu, ngabuthanisa abantu, hhayi. Mina nga-invite-wa ukuthi ngizoyenza nje i-remark of which I did. Then kukhanya ngani kuthiwa mina kulama conditions okwakumele ngicomply lawo, kodwa ama conditions ona lawo angiwazi, angiwanikwanga ngene airport, awakho phakathi kwepassport yami. Mina ngile belief yokuthi ngile dual citizenship just like any other Zimbabwe, and in the right ukuthi nxa ngibuye lapha, yebo yembuye ngeholiday, but sokusitsho ukuthi ngambuye lapha ngeholiday, yoba nengiwumsabatha, yoba kade kule camp meeting. Sokusitsho ukuthi vele la ku-camp meeting kade ngingafuzanga ukuthi ngivele ngihambe.
Ubusemthethwandaba lamhlanje luhambe njani lolu daba?
Lolu daba luyaqhubeka, luyaphambili. Njengoba ngithile ukuthi hhayi indaba le isese emthethwandaba, njalo angikwanisi ukuthi ngidivulge ama-details amaningi, but engakutsho ukuthi hhayi into yakhona layo iyangimangaza ukuthi mina ngifuna ukucontributa elizweni meaningfully, as upresident welizwe said ukuthi abaku-diaspora must come and vote, come and participate. So lami ngithathelwa khonapho ukuthi ngingumZimbabweni ofuna ukucontributa meaningfully elizweni lakhe, and iZimbabwe ngiyayithanda njengelizwe lami. Mina ngiyavuma, yebo ye ngiyilida yeZimbabwe Economic Freedom Fighters. Asikayilaunchi nokuyilauncha, yinto encane le engakabi le launch. We are yet to launch singathola ama-resources, but sokukhanya ngani yeyibakithi sokuyinto enkulu esisabeka osokuthiwa iyakwanisa ukubuthanisa ama-journalist wonke lawo. Hatshi, ama-journalist angi-invayithile mina for a social event ukwenza i-key remark.
Ilona ibandla lakho kahle kahle ilimeleni njalo liza ngena nakukhetho oluzayo?
Ibandla lethu lithiwa yiZimbabwe Economic Freedom Fighters. Thina ibandla lethu limele nje okunengi, sivela from a socialist perspective. Thina si pro-land, thina si believe ukuthi iland must be nationalized, believe thina ukuthi iland certain areas kumele zibe designated for national farming. Si believe ukuthi iZimbabwe kumele ibe le currency of its own. Thina si believe ukuthi kufuze kube le national bank ezaba accessible laye wonke umuntu weZimbabwe ofuna ukuthi esebenze. Enye into thina esiyifisayo ukuthi hayi ukhetho luzayo, yebo yes, funa ukuparticipate vele njengamaZimbabweans.
Umnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla eliphakathi kokusungulwa eleZimbabwe Economic Freedom Fighters ZEFF, ubexoka lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Unkosikazi Maud Mzenda, owayengumka Simon, Simon Mzenda, owake waba ngumsekeli kamongameli akasekho. Unkosikazi Mzenda, owayengumongikazi, ubhubhe namhla ekuseni. Abantu kunje babuthene emzini wakhe e-GCPD, kodwa akukaziwa ukubana uzaphiwa nhlonipho bani njalo lokuthi uzabekwa nini. Kunjalo nje umnumzana George Rutanire, owayelilunga ledale lepolitbilo yebandla leZANU-PF, obhubhe ngomgqibelo, usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Akukaziwa njalo ukuthi uzabekwa nini emathuneni e-National Heroes Acre. Abasakhulayo bebandla le-MDCT bathi badaniswe izenzo zamadodana kamongameli Robert Mugabe, uChatunga loRobert Jr., abathi bona bachaphaza imali yesizwe bezikholisela eGoli lapho abahlezi khona, uZulu esidla imbuya ngoluthi. Abasakhulayo laba bathi njalo kabasoze bagoqa izandla zabo lapho kuqhamuka udlame olongaba lubangelwa ngabebandla elibusayo leZANU-PF, ikakhulu emaphandleni phambilini kokhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ontanga laba bebekhulumisana lentatheli izindaba ngemva komhlangano wenkokheli yalolu hlangothi lwebandla le-MDCT owe Youth Assembly National Council owenzelwe esigodlweni seHarvest House. Ontanga laba bathi bayayisekela yonke imizamo yomkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai leyamabandla aphikisayo eyokubumba umanyano we-coalition phansi kwegama elithi MDC Alliance, ngoba le kuyiyona ndlela kuphela engasusa umbuso kamongameli Robert Mugabe lenkokheli yakhe yeZANU-PF. Umsekeli kaSomlomo kulolu hlangothi umnumzana Vusumuzi Moyo ulandisa ngokufiswa ngabasakhulayo.
Thina besikuzama ukuthi sikukhombise kakhulu, sikukhuthaze ukuthi thina njengabontanga sibe yingxenye yalokho okwenzakalayo.
Abasakhulayo laba bathi bangalokothi abeZANU-PF ukuqala udlakela, ngoba bazokwenza konke okusemandleni abo ukulondoloza uZulu kakhulukazi owasemaphandleni. Kungakho uMoyo ethi sebeqalile ukuqhuba imisebenzi yokwenqabela ukuqhamuka kodlakela ngabebandla leZANU-PF abathi lwande ukuqhamuka isikhathi sonke kulungiselelwa ukhetho lalapho selwedlule. Ophethe uhlangothi lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane uhlangothi lwabasakhulayo laba uNkosazana Sithabile Mlilo uthi bazilungiselele ukulwenqabela lolu dlakela nxa luthe lwaqhamuka.
Thina njengebandla le-MDC sithi khona kukhetho leli elika-2018 asoze sihlale phansi siyekela abantu berechwa, asoze sikhangele siyekela abantu bechawa. Ukuthi sizadifenda njani, hhayi ngeke khonapho ngike ngithi but sizadifenda kuphela.
Umamlilo uthi kunje baphakathi kokufundisa uZulu emaphandleni kakhulukazi abasakhulayo ukuba bangaze bavuma ukwethuselwa ngabebandla leZANU-PF. Abasakhulayo laba bathi bajajuliswa yisinqumo esithethwe inkokheli yabo ebeke eceleni isilinganiso sokungama-20% sezikhundla ezizoncintiswa kube ngezabasakhulayo kukhetho luka 2018. Bathethele lithuba ukuncoma indlela amapolisa akobulawayo kanye leziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ZEC abaziphathe ngayo ngokungabahlukumezi lapho betshengisela ukukhonona kwabo kudaba lokulethwa kwenguquko kumithetho elawula ngokhetho elizweni. Kuthi udlakela olutshengiswe unkosikazi Grace Mgabe kuntombazane yakwele South Africa uGabriela Angels bethi kulihlazo, bathi balethemba lokuba uZulu weSouth Africa usekuzwisisa lokho abahlezi bekhala ngakho eZimbabwe, bona umakhelwane bekutshaya indiva nje ukuba umndeni wakomgabe ungobusa lokuphila ngodlame. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sokusiva sobala ukuba ibandla elikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party alisoze lingene kumanyana wamabandla aphikisayo othiwa MDC Alliance. Amabandla aphikisayo ayisikhombise amanyene avuma ukuthi asebenzelane kukhetho oluzayo, kodwa unkosikazi Mujuru ubiwa esethe nguye ofuna ukukhokhela lomanyano okhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa isikhulumeli saleli bandla mnumzana Methuseli Moyo utshele uChris Ganda weStudio 7 ukubana imizamo yebandla lakhe iyokusebenzelana lamanye amabandla lokhu iqhubekela phambili.
Thina njengebandla le-MTP isifiso sethu lokho kuyikhonokho ukuthi sisebenzisane lamabandla wonke kugoqela i-MDC yakababu Tsvangirai. Okwenzakalayo lokho kusaxoxiswana, kusakhulunywa. Ngazake angikhululekanga ukuthi ngithi ukuthi kuyini osokuvumile nokuyini ongavunyelwa na. Kodwa sizethemba ukuthi emalangeni nje emavikini amalutshwana aseduze kuzaba lesivumelwano.
Siyabona ukuthi la yenza imhlangano weCongress. Ungasitshela ukuthi ngemva komhlangano lo sekuminjani? Seliqalisile yini ukukhankasa?
I-convention ngu-Congress itsho ukuthi ibandla le-National People's Party selibunjiwe ngokusemthethweni, esine-constitution, esinobusekeli obukhethiweyo okweminyaka engu-5 emihlanu elandelayo. Sesiqedile lokho-ke kutho ukuthi sesikhona emdlalweni wokukhankasa. Sesikhankasa ngikhuluma nje ilizwe lonke, yonaprovinsi wonke, ama-structures etaphezu kokukhetha kumbe ukuzwa laba afuba ngo-MP okhansila lama-senate. Yikho esiphezu kwakho lokho. Nxazo siqedile lokho sesibathatha-ke labo bantu sesikhankasa sesiye ebantwini. Ikwenza sibakhetha labo bantu, sibakhetha kuma-structures ngoba kuze kukhethe kolibe yimemba yethu ekwakuhayi umuntu lolu ilunga lethu. So-ke besikhankasa emalangeni alandelayo nje amalutshwane sizakhipha iprogramu yethu ukuthi ininjani sobe singathi endaweni leyi ngasiphi isikhathi.
Sesike sezwa amanye amabandla ekhalakhala ngokubana awaboni ukuthi inhlanganiso ye-ZEC izaqhuba kuhle ukhetho. Lina lilazo yini izikhalazo?
Ziningi izikhalazo esilazo ku-ZEC, kodwa ngawunanzelela i-ZEC yona ivele nje iyinto yezami isebenzela izami. Yikho-ke ukukhalaza ku-ZEC kufana nokuthela amanzi emhlane wedatha. Thina esikwenzayo ukuthi siyakhankasa siye ekhethweni kunjalo ngoba kuningi sekuyalile ebesikhala ngakho ukuthi bakukhiphe. Khuluma nje i-voter registration akukacaci ukuthi uhamba njani. Khuluma nje ziningi into ezingahlupha, kodwa kunjalo thina njengebandla le-National People's Party sizimisele ukuthi sihambe ekhethweni ukuze sitshintshe zonke lezinto esikhala ngazo, kumele sinqobe uphume izitshintshe lezo zonke izinto. Ngoba izanu ikutshilo yona ukuthi ngazabe itshintshe imithetho, itshintshele ukuthi yona idliwe. Ngoba ukuze wine iyakwazi kumele iqhubekele phambili i-Europa kumbe zenze imithetho yaleyo emizwe esikhala ngazo. Thina okwethu sikhona kumqoka abantu abayirejista lapho izekho ezakuya khona izorejista abantu. Besuke lapho-ke bayevota, bevotela amabandla abawafunayo. Lelo bandla lelo likhethiwe themba kuyabe kungelethu i-National People's Party, yibe selizaba lomlando wokulungisa umthetho kusuya phambili.
Mnumzana Methuseli Moyo isikhulume sebandla le-National People's Party lapho-ke obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Robert Mugabe usezayehlisa iphika ngemva kokuba obemthwalise amagabha avuzayo umongameli Ian Khmer wakwele Botswana esevalelisile enhlanganisweni ye-SADC e-South Africa ngempelasonto eyedluleyo ngoba useza kwehla esihlalweni ngomabasa womnyaka ozayo. Intatheli izindaba ye Studio 7 noMartin Ngwenya ukhangela ubudlelwano obungazange bube mnandi ngisho lelanga elilodwa phakathi kwabakhokheli bobabili.
Kusukela ngesikhathi engena kunhlanganiso yeSADC ngemva kokugcotshwa njengomangameli weBotswana ngo-2008, uKhama akazange achithe isikhathi ekugcothwezeni uMongameli Mugabe. Lokhu kwenza ngesikhathi iSADC ikhandelwe njengenhlanganiso yabangani kanye lamabandla awaletha uzibuse emazweni achiyeneyo ukugcothozana kuzila. Kodwa uMongameli Khama njengomuyi uMongameli Levi Mwanawasa weZambia babhukutsha bephambana labanye, iSADC yathi ivale umlomo ingafuni ukukhuluma ngodaba lokukhetho lwaba lodlakelo luka-2008. UKhama waphumela egcekeni esithi okwenzakala eZimbabwe kwakungalunganga. IBotswana yaba lilizwe lakuqala emhlubulweni weSADC ukuchothoza ukhetho lweZimbabwe luka-2013. UMongameli Khama wake watshengisela ukuzonda lapho ibikwa ngazange ahambelane loMongameli Mugabe kumhlangano weSADC eVictoria Falls ngo-2014. UKhama wabikwa ephume emhlanganweni wagcoba uMugabe uthi abe ngumgcini hlalo ungakapheli. Kodwa uMugabe wazama ukutshela uKhama ukuthi umfana omncane, yena wayekhuluma njalo engumngane lobaba kaKhama useSeretse Khama ongumongameli wokuqala weBotswana. Esinye isizalwane seZimbabwe kweleBotswana sithi kuyadanisa ukuthi uMongameli Khama usengene esikhundleni njalo sesiyaphuma, kodwa echiya inkokheli endala esaphela amandla ilokhe isesikhundleni.
Sasi kona ngo-2008 simbukele uMongameli uKhama engeniswe kusemthethweni oba uMongameli weBotswana. That was 10 years ago. UKhama uthole umgabe ephakathi. UKhama usephuma umgabe lokhe phakathi. He's 30 years younger than umgabe. Nxa kuyikuthi uhanjwa ukuthi umuntu sediniwe, UKhama sesidina, I mean after 10 years I have served my term othini ngimeceleni. He challenged umkhetho, he challenged ukuthi amaZimbabwe asegcwele SADC asesinda ama economy amazwe amanye, kodwa ngapha iSADC as a body yehlile ukuthi ikhulumithi okwenzakala eZimbabwe kulunganga.
Omunye umnumzana Dumi Ncube uthi isipindi ebesitshengiswa ngukhama emhlubulweni weSADC sizachiya igodi elizathatha isikhathi ukuthi livaleke.
I think sokukhulule uRobert Mugabe lapha eZimbabwe because uyen kama unyoka dinamandla, to be honest, in this other region, uthi tshela umdala lo ukuthi ephume esihlalweni usegugile.
UKhama oke wathinta ekanyolovu ngemva kokutshela uMugabe ukuthi isikhathi sokuchiya isikhundla adedele abanye sesichayile. Ukwehla esihlalweni kukaKhama akwetshelekanga kunkokheli yamazwe wezekwazi le-Afrika. NginguMartin Ngwenya oyendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Uhlelo lwe The Connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokuhlelwa kwelanga lokuzalwa kukaMongameli Robert Mugabe ukuthi libe likhefu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele isivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakule North Korea usethu sele amabutho emelika lawe South Korea azilolongayo eduzane lomngcele weSouth le North Korea ukuthi uzathatha amanyathelo alukhuno amabutho la engaqhubeka ngohlelo lwawo olwenziwa minyaka yonke. Kuthi ke amapolisa weSpain aqhubeka ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ngemota lanxa umshayeli walimota edutshulwe wafa. Ukuchabalala komnotho weZimbabwe kubikwa sokubangela ukuba amabhizimusi yasemaphandleni afana laseBinga North avale ngobuningi ngoba izakhamizi zingelamali yokuthenga. Umeli walesi sigaba edaleni lephalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi nxa kungasabanga lobubelo kwezenotho, amabhizimusi amaningi azaqhubeka evalwa.
Imali ivela emadolobheni nxa kuyikuthi laba abantu abasemakhaya belabantwana kumbe izihlobo ezisebenza emadolobheni bengaphandle kwelizwe. Imali njalo ivela ekulimeni, nxa bethe balima izilimo zabo basebethengisa. Ebhinga njalo imali kuthi abisivela enhlanzini, nxa bethe babamba inhlanzi basebethengisa. Ngakho ke lapho kusuka khona izimali, yikho okutsho khona ukuthi ibhizimusi lona ngokwalo emakhaya liyama njani. Singakhangela emfuleni kathesi kulezi nsuku, inhlanzi ezinkulu lezincane azisatholakali, seziphelile ngoba wonke umuntu uvele sephila ngokuba ngumgoli wenhlanzi. Okwesibili, abalimayo bathi bangalima, bengikhuluma lomunye umlimi nje ngemva kwayizolo esithi ulimile wahambisa i-one ton ya yomumbu ku-GMB. Lanamhlanje sokuzinyanga phose ziyafika ezinhlanu engakatholi imali yakhe. Laba abasemadolobheni, ama-factory sevaliwe emadolobheni, akusela msebenzi, labo kabasanelisi ukuthi bethumele izimali emakhaya. Abaphandle kwamazwe, nxa kuyikuthi bethe bathumele imali yakhona, imali yakhona ngefika emafonini. Ngenxa yalokho-ke osokusitsho ukuthi khona amandla okuthenga kumbe ukwanelisa ukuthenga okwenziwa ngabantu bemakhaya sokwehlile. Abantu bemakhaya kabaselayo imali yokuthi bengene ezitolo besiyathenga. Kanti bona laba abanikazi bezitolo bahlangana nohlupho lokuthi nxa bethe besiyahoda, abawahodisayo bathi bona bafuna imali ebambekayo, bafuna i-cash, kabafuni le imali esemoyeni engabambekiyo. Ngingakupha nje umzekeliso, amaviki adlulileyo lawa bengibhizi ngizama ukukhulumisana labantu be-Delta Beverages. Abantu be-Delta bayahamba besiya supplier ebhinga abanikazi bezitolo abathengisa utshwala kanye lamanye ama-drinks abo. Kodwa nxa besiya supplier bathi bona bafuna i-cash phambili. Laba abantu nxa bethe besiyathengisa bona i-cash leyo kabayitholi. Osokusenza ke ukuthi khona okunathwayo khona okuvela ku-Delta Beverages kube kungasatholakali kuhle ngaphakathina kwendawo. Soke osokusitsho ukuthi amabhizimusi amaningi asevalile. Ngazi osomabhizimusi abambalwa abangasela nto abayenzayo, asebevalile amabhizimusi abo. So kunzima kakhulu kulezi nsuku emakhaya ukuba ngusomabhizimusi.
Ngamanye amazwi uthi akula bhizimusi elihambayo, kungakhathalekile ukuthi libhizimusi bani?
Akulani ukuthi umuntu uthengisani. Into ehluphayo ukuthi into leyo oyithengisayo, nxa uthe wayithengisa imali yakhona uyayithola yini, uyayithengisela bani? Ngoba akula muntu olemali. Kunjenje ungafika ekhaya uthi wena ufuna ukuthenga imbuzi. Nxa imbuzi yakhona uyithenga, bayakubuza ukuthi orathi ngicela imali. Imali yakhona usubatshela ukuthi isemafonini. Bona amafoni akhona kabalawo. Nxa belawo amafoni akhona kawabambi inikuzeni inethiwekhi khona ngale makhaya. So ekugcineni kugcina nje kusiba yinto eyize, akusabi lalutho oluhambayo, akusabi lalutho oluthengiswayo. So kugcina nje ngokuthi hayi, nami bengifisa ukuthi ngithenge, naye lo esithi bengifisa ukuthi ngithengise, kodwa akusela nto ehambayo. Izinto zakhona kucela sisimba ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu, eye-grassroots, isebenza iphakathi kokufundisa abasakhulayo abedlula amakhulu amabili mayelana ngezempilo kunye legciwane lengculaza, emizameni yokubahlomisa ngolwazi lwalomkhuhlane kanye lokubatholisa indawo ezehlukileyo zokuthi bahlole igciwane lengculaza besebenzisa ezemidlalo. UNompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo liphakathi kobunzima bokubamba umkhuhlane wengculaza. Abanye ngabazalwa belalo, kodwa abazali kababazisanga. Kuthi abanye balithola ngokungazi ingozi yokuya emacansini bengazivikelanga. Inhlanganiso yegrassroots isebenzisa umdlalo wenguqu ekuhugeni lekufundiseni abasakhulayo ngomkhuhlane wengulamakhwa. Linhlanganiso njalo iphakathi kokufundisa abasakhulayo eNjube Secondary School kunye neBulawayo Football for Hope Center. Umqondisi wegrassroots eZimbabwe, uMnumzana Bhekimpilo Moyo, uthi basebenzisa umdlalo wenguqu ukuhlomisa abasakhulayo ngezempila kahle.
So esikwenzayo ukuthi siyasebenzisa i-soccer technology. Sizama ukuthi sifundise abantwana sibili ukuthi thina umntwana ufunda ngokwenza.
Umoyo uthi lapho akhona indawo abayiphiwa yiFIFA ngakho sebeyisebenzisa ukuba ihlole igciwane kwabasakhulayo ngoba ezibhedlela ezinkulu bayabandlululwa. Osakhulayo uCleopatra Mbedzi, omunye wabaphakathi kohlelo lolu, uthi igrassroots iyabasiza ukuba bazi isimo sabo njalo baningi asebethe bafunda njalo bathola usizo egrassroots.
Ngeda kakhulu ngoba lisukela unjela ukuthi ngiyotesta ngibe zazi isimo sami.
UThamiya Ncube uthi bafunda ukuzivikela kumikhuhlane ehlukeneyo njalo iningi labo lithethwe esikolo ukuba bazofunda baphinde badlulisele ulwazi kwabanye bakhe.
Grassroots sibuya ukuzofunda ukuzivikela njengabantwana abangamankazana.
Unkosazana Amelia Mleso Chifoja, obona ngokufundisa abasakhulayo egrassroots, uthi baphakathi kombuthano othiwa iHoliday Camp lapho abafundisa okwehlukeneyo okokubahlomisa empilweni.
Sile Holiday Camp lapho sidlala khona ibhora labantwana and doing ama life skills activities. So sifundisa abantwana abangamankazana how to hold the ball, also at the same time sibafundisa about HIV and AIDS.
Umnumzana Blessing Kondowe, obona ngokuqhuba inhlelo ze grassroots, uthi banabafundi abasuke eNjube eLobhengula esikhulile lemganwini. Amantombazana lamajaha aphakathi kokufunda okuzathatha iviki ngemva kwalokho bephiwe izicoco kube nabazafuna ukuhlolwa igazi baqhubeke njalo ngemfundo yempilo. Iningi labasakhulayo lithola nzima ukuyahlolwa igazi ezibhedlela ezinkulu. Igrassroots ithi sebelihawu labasakhulayo njalo kulula ukuthi abasakhulayo baze kibo bazohlolwa ngoba indawo yabo ilungiselwe abasakhulayo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Siphiwa ngabafana bakagodlayo inzwisa kuphela. Kodwa ke singeke ehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesidlene. Umkhokheli webandla eliphakathi kokubunjwa eZimbabwe Economic Freedom Fighters, uMnumzana Innocent Ndibali, obotshwe ngolwesihlanu miswa phambi komthethwandaba. Abasakhulayo bebandla leMDCT badaniswa izenzo zamadoda nakamongameli Mgabe uChatunga lo Robert Jr. abathi bajaphaza imali yesizwe uZulu esidla imbuya ngoluthi. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Insithi asibeke ithuba elifanayo kusasa. Mupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.